really out of fashion. Ndimi zvenyu munomirira kushanda banero kunge off peak. Hakuna mabasa saka basa renyu kuputira mazita edu kumachira ari red kunge lipstick. Mochitsikirira kuhope kutadza kutaura lipstick. Anzi mwana wanenge harorwe achambowedzera makore ofari rombe. Havarare, they don't sleep. They fly on the same rooms we used to sweep. Vanospera vakusungirira imo zvidhoni. Mospera maitwa zvitoi. To control you, monitoring you through mirrors. Anzi aiwa uyu ngangomira. Kuiswa mubhodhoro kunge drink. Mazita kuvharirwa muhari kunge meat. Anzi aiwa uyu afi akagara kufront kunge fight yamwe nemurora kumanza seat. Vanotsika madziro kunge Spider-Man. Anzi this one will suffer. They will struggle just to have food for supper. Anzi upenyu hwake ngavaite semunhu akuchanda bhotoro kupfeka masaga. Do your best and still be limited. Family foundations, evil incarnations to foreign gods, some of you are dedicated. Ukarwara haupore till death do us part with medication. Yes, they might have said it runs in the blood. Well, tell them this is where it runs out. Cause he that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. The Amashan.